kuchipinge isi zvino manyaya emvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mavhillage medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndodambudziko ratinaa nanhasi uno hakuna chati chauya kuno
chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika
izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungonzwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa asi pagiraundi kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chatichauya ndaane tichifonerwa nevanhu vekwabangira vechifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko mp zvino zvetiri kunzwa kutimasirizo zviri kupi nanhasi uno hakuna chatichauya
ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii
nhasi uno ndaande tichivafonera kubvira makuseni ese svika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikapu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndokwatichaenda because mangwana esaturday havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzova kuti kuchipinge kunoku kune dhizasta yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiyoku zvitichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda need yefood tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha